position yedu inongoramba iri imwe chete yekuti isu chiri chikumbiro chedu tatichiti employer wedu ave anokwanisa kugadzirisa kusaurirana uku nenguva ishoma tichikwanisa kuenda kubasa tichiti avo vane kuridzira mari dzedu dzekuendesa kubasa kana naizvozvo sezvo vanenge afunga kutiendesa kumatare vanoitiwo zvavanenge vakwanisa kuita but kungovazivisa kwedu izvozvo hazitidzosere kumabasa kana tichiri ngori incapacitated kana tii tichiri incapacitated kuti mari yekuendesa kubasa kwacho inenge dzisina saka nyange kuzoendesa kumakoti kana kusatiendesa izvozvo hazitipe mari yekuita se yekuendesa kubasa saka naizvozvo teishokurudzira employer wedu kuti arivhaize nzira yekuona kuti kutaurirana kwagadziriswa sei kudzokera mubasa mune zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandirwi vano vehurumende vari kuti vana chiremba havasiriwo vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti?
Tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari ine rightful state of mind yekuripota kubasa hamune zvakakwana isi financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuisa mitemo yekuti hatifanira kunge tichisteta mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana ivenongi inenge ichiri kumiririra vanhu here ichiri kumirira vashandiro hayo kana kuti haichida kuti vashandi vauye bhagodzi panapa chatinongokumbira kuti tiwane rukwaniso rwekuenda kubasa tinoda kutiwo mari dzedu dziite se dzirivhiwo dzee dzinoendera dzee dzine simba rekutenga nekuti pari zvino dzairodzwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Chinovimba kuti employer akauya akatipowo zviri nani zvinokwanisa kuti tiendewo kubasa tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kutiwo maallowances edu areview achienderana necurrent interbank exchange nekuti kubva paita mujanuary tichiyera yeranga tichiduza value nekuda kweinflation naizvozvo mari yange yakuduza value pakutenga. Saka tatichisocomplainso magrievance tichiti zvone dai hurumende yaonewo nzira dzechichirerusiwa mafalaries edu kuti aone kwaanesimba rekutatia.